vamunangagwa ndipurezidendi wenyika saka kutaura kwavo kunofanira kunge kuri informed neongororo inenge ichiitwa nemasecurity apparatus enyika akafanana nepolice cio nearmy vanhu mapati esecurity asi tinoda kukurudzira purezidendi vamunangagwa kuti zvakaitika kubulawayo zvinofanira kutarisiswa pachokwadi zvoinvestigetwa nemapazi anoita mainvestigation dzakadzama mapazi iwayo anoita mainvestigation anofanira kuti kana aona zvaaona ochikwesena vanhu okwesena vanhu vanhu voiswa kumatare matare ndeanofanira kuzoporonaunza kuti munhu aane mhosva here kana kuti munhu aana mhosva hatidi kuti paitwe politics munyaya yakaipa sezvakaitika kuwadi stadium svondereri ratera izi saka tinotarisira kuti kana ariwo maonero avo vamunangagwa vachiinfomiwa nesecurity apparatus yenyika zvenzende zvichitarisira kuti mutemo utore matanho awo kuti paonekwe zveshuwa kuti vanhu vakaita zvindevava here
asi zvingatarisirwa here kumutungamiri wenyika kuti ongororo isati yaburiswa kuti yawana chii ivo vaa kutonongedza munwe kune vamwe vavanenge vasingawirirani navo
aiwa bhatizami ndozvaigara ichiita mazuva aperayo kwaimbozvishandira yaita zvakati zvakatotanga nemuzabhu zvichingodzizeri mhosva dzaitwa nezami chiita zvinhu zvaayoyega zvainzi zvaitwa nezabhu zvaingonzi zvaitwa neopposition mdp chiuya yainzi yaipara mhosva zvisina kumboita zvitaurwa nemutungamiri wenyika asi kukataura mhosva dzose dzinobva kuzabhu kusvika kumdp hapana kana munhu one akakonvictiwa akapika mumajeri achinzi ndeaita zvinhu zvi
tanzwawo vachivimbisa kuti chiitiko ichi hachisi kuzoita kuti munyika muiswe mutemo westate of emergency tingatarisira kudaro here
aiwa state of emergency haingakwanisi kuitwa because chinhu chinokwanisa kukondemera ende mukationa ivamunangagwa ichambati hatizodai vanenge vachitoziva zvinhu zvirikutoitika munyika nomupati pamwe tingangomanyira ngoti g4 asi pane vamwewo vanhu vasine ne g4 vanenge vakazviita.